misoro yenhau dzanhasi chipiri nyamavhuvhu 28, 2018. Muri kuiverengerwa neni Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Vamwe vashandi vanotyirwa kuti vafa kuGrain Marketing Board yepaLions Den zvichitevera kutsva kwaitika pamuzinda wechibage uyu nhasi masikati. Veruzhinji votarisira kudare remakurukota richadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko nesvondo. Mutungamiri weBritain amai Theresa May vanonyenyeredza Zimbabwe murwendo rwavo kunyika nhatu dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa. Masabhuku nevagari vemunharaunda yaishe Charumbira kumasvingo voratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kugadza ishe bere, vachiti munhu ari kuda kutora nzvimbo yenhaka yavo yavakasiyirwa nemadziteteguru. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoita musangano negurukota rezveupfumi kuGermany, Zimbabwe ichiti iri munzira yekugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekumavirira. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye zvingaitwei kuitira kuti Zimbabwe ifambire mberi. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutaura nevamiriri veparamende vechidiki vamirira kugadzwa zviri pamutemo kuitira kuti vachitanga basa ravo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne-9885 shortwave.